Vaanani, avari kutungamira chikwata chevanhu vatatu, vatambirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport iri muHarare, nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa eUnited Nations muZimbabwe vaBisho Paraju. Chikwata chavana Sorojena ichi chiri kutarisirwa kusangana nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, vamiriri veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vezvenhau, vedzisvondo pamwe nevemamwe mapoka. Vamwe vari muchikwata ichi ndamai Mary Robinson, avo vaimbove mutungamiri wenyika yeIreland uye vari komishina weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu, pamwe navalakada Brahimi avaimbove gurukota rezvekunze kwenyika yeAlgeria uye varumiriri weUnited Nations. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kusvika kwaita chikwata ichi kunoratidza kuti munyika mave neshanduko, sezvo vana Sorojena ava vaimborambidzwa kusvika munyika nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaNgwenya vanotiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kutaura chokwadi kana vachisangana nechikwata ichi, sezvo chichasangana nevanhu pamwe nevemasangano vakasiyana-siyana.
Ndatokuona kwangu inini vachapiwa mamiriyo ezvinhu kuti kuti kana vachinyatsotsanangura vachibatsira kuyananisa, vange vachiziva kuti mafekita acho abva kune mapato ese ari kutivisa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki rePlatform for Youth Development Trust vaClarice Maduku vanoti vanofara zvikuru nekupinda munyika kwavaAnani nechikwata chavo.
Tiri kufara chaizvo nekuuya kwaita vaCovAnani nechikwata chavainacho chatinoti chikwata chemaelders. Zvinotaridza pachena kuti Zimbabwe yaramba iri paspotlight. Tiri kuona nyika zhinji dziri kuuya dzichitarisawo kuti mafambisiro atiita sarudzo dzedu seZimbabwe ari kuendesawo zvakadii nedzimwewo nyika dziri muAfrica uyewo nedzimwe nyika dziri pasi rose. Ndorai chiri chinhu chakanaka nekuti iyo vari kutaura nezvesarudzo kubvira pana purezidendi vamunangagwa vari kutora tinge tine sarudzo dzakajeka free, fair and credible. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo hatingazvitenderi tega, nekuti tirikuona kuti panguva yatasvika apa tasvika musi wa13 July zvakaona zviri kutaurika zvinobva kuti ZEC yakamira sei, maballot papers, campaigning environment yatoti election climate, zvese izvi zvinodawo kuti zvinge zvine ari kuzvionawo.
Mashoko ava Maduku aya anotsigirwa nemumwe mugari wemuHarare vaBramson Chitaunike avanoti kuwemunyika kwavaAnani nechikwata chavo kunobatsira nekupa njere pakupesana pavepo pakati peZEC nemapato anopikisa. Chikwata chavana Sorojena ichi chakamborambidzwa kupinda munyika muna 2008 navaMugabe apo chaida kuona mapararo akanga aita zvinhu munyaya dzeupfumi uye kutambura kwaiita veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemire.